mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutimakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu 8,036. Nezuro vanhu vanoita gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 7,632. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu kana kuti 20,985 Zimbabwean dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano iri rinoti mari iyi ndeye mhuri inotambira mari shoma ichigara muguta. Mhuri iyi inonzi inoda madhora emunyika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 11,311 Zimbabwean dollars pamwedzi yekutenga chikafu chete kuchitiwo chiuru nemakumi matanhatu chemadhora emunyika ekutenga sipo dzekugezesa nekuwachisa. Pamusoro pezvo mhuri iyi inodawo madhora emunyika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi nemashanu kana kuti 8,615 Zimbabwean dollars pamwedzi pekugara, mvura, magetsi, utano, dzidzo, zvokupfeka pamwe nezvokufambisa pamwedzi. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti kunyange hazvo gwaro reConsumer Council of Zimbabwe iri raburitsa kutambudzika kuri kuitwa nevashandi harina kunyatsoburitsa zvose zvakakwana zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nemushandi kuitira kuti ararame zvakanaka nemhuri yake. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Vabudisa pachena netsvakurudzo iyi kuti vashandi havana chavari kutambira, vari kumbunyikidzwa, vari kutambudzwa, vari kubatwa senhapwa. Nokuti vashandi vazhinji havasi kutambira mari inosvikako, vazhinji vemudzimba vari kutambira mari inoita 900 chete, inova mari inokwana madhora mapfumbamwe ekunze ekuAmerica. Inovazve mari inongotenga zvingwa zvipfumbamwe chete, posara pasina munhu oshandira zvingwa zvipfumbamwe pamwedzi wose. Vamwe zvavashandi vemumaindastiri vari kutambira 2,500 mari yemuno, inova madhora ekunze makumi maviri nemashanu, anokwanazve kutenga zvingwa makumi maviri nemashanu mwedzi wese gume. Saka mari iyo iri kutaurwa neConsumer Council iri kubudisa pachena kuti vashandi dzavanhapwa, hapachina kana mumwe chete ari kurarama zvakafanira munyika ino.
Zvii zvamungataurira vashandirwi pamwe nehurumende tichitarisa mashoko amataura iyaya kuti vashandi vari kuunetseka?
Kurumende truku izivisa kuti nyika ya parara. Apachina nyika. Kana yo wanotungamira, chinu chakanaka kuti watungamire vanhu wakaguta. Chinu chakanaka watungamire vanhu wane mufaro. Chinu chakanaka kuti watungamire vanhu vachiri kuvanoremekedzawo. Iko zvino kungoti havanzwe asi pose pane vanhu kungotupa kwega kwega chimiro havachina vari kutitungamira zvinhu zvakaipa kwazvo. Saka tiri kuti isu dai vadzoka kugadzirisa zvinhu vasiya nyaya dzekumbunyikidza vanhu kusunga vanhu kuri kungoitika itika uku. Dai vasiya izvozvo vauya patafura vagara pasi nevashandi nevemabhizimusi takurukura nyaya yeupfumi hwenyika nemapato ose anomirira madzimai, anomirira mayuth, anomirira vanhu vasina mabasa, anomirira vane hurema. Tese tagara pasi taumba nyika kuenda mberi.
Avo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vanowirirana netsvakurudzo yeConsumer Council of Zimbabwe iyi.
Ndingatini ndakatarisawo mitengo yandinogara ndichiona zuva nezuva. Ndinowirirana netsvakurudzo kana nehwengeredzo yeConsumer Council yekuti mhuri ine vanhu vatanhatu inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti vange vachikwanisa kurarama pamwedzi.
Zvii zvinotariswa naivo vanoita hwengeredzo iyoyi kana tsvakurudzo yemari dzinodiwa pamwedzi?
Zvinotariswa ne hwengeredzo dzakadai dzinozoburitsa kuti vanhu vangangoda mari zvinhu zvakati wandei. Vanotarisa mitengo yatingati yemabasic commodities. Mabasic commodities zinenge zvichitaurawo mari dzehupfu, mafuta, munyu, dzingava sipo nezvimwewo zvingangoitawo kuti munhu ararame zvine chiremerera. Vozotarisawo mitengo yemichovha, mitengo yekutiwo kana wakuda kurapwa, mitengo yeutano kuti ungangoda marii. Asi chimwewo chavanotarisa mitengo inenge ichidiwa nana mizvinavhu kana kuti vana muzvinavhu, nyaya dzerent kuti vangangoda marii pakupera kwemwedzi.
Takaonawo mwedzi wapera Zimstat ichiburitsawo ongororo yayo yemari inodiwawo nemhuri pamwedzi. Pane musiyano wamungaona here pakati pemapoka maviri aya Zimstat neCCZ?
Ndingati inini zviri kutaurwa neZimstat sebazi rehurumende neConsumer Council rinova boka rakazvimiririra achiri chitarisa kodzero dzevatengi hazvina kunyanya kunzvengana zvakanyanya. Mune nyamavhuvhu Zimstat yaiti mhuri yevanhu vatanhatu yaida zviuru gumi nezvinomwe zvamadhora kuti inge ichirarama. Nhasi uno tiri kunzwa neConsumer Council kuti mhuri inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti inge ichirarama zvine chiremerera. Zvinhu izvozvo hazvina kunzvengana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zuro hurumende yakazivisa kuti yaisa mari parutivi pamwe chete nokutangidza gadziriro dzenjodzi dzingangoitika panguva yekunaya kwemvura gore rino negore rinouya. Vachinyora paTwitter, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yagadzira chirongwa chekurwisa njodzi kana kuti National Contingency Plan for the 2020-2021 rainfall season kuti nyika idzivirire kana kubatsira kana paitika njodzi dzakafanana nokuwanda kwemvura, dutu mpengo nechimvura mabwe. Amai Mutsvangwa vati hurumende yabvuma kuisa mari inoita mabhiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe 2.7 billion Zimbabwean dollars kuti ishandiswe kubatsira vanhu nekukurumidza kana paita njodzi nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga varumbidza hurumende vachiti njodzi dzakawiswa nedutu mupengo idai dzakati dzidzisa kuti kugara takagadzirira chinhu chikuru
kufunga kuti pekutanga kuda kutenda hurumende kuti yaita muono uri pamberi wekuona zvinhu zvisati zvaitika tikatarisa experience yana cyclone idai nemamwe matambudziko akaita seaya emumashure aitibata tisina gadziriro inenge yaitwa pasi saka ndinodaira kuti uyu munongedzo wechidzidzo chakawanikwa kubva pacyclone idai kuti vanhu tinofanira kugadzirira matambudziko emhando iyi
Mari iyi yaiswa parutivi nehurumende inokwana here kuita basa iri kana pakaita njodzi.
Hongu zvinoratidzika sekunge mari yedu yemunyika 2.7 billion haingaite mari inokwanisa probably kubatsira matambudziko emhando iyi. Tinofunga kuti hurumende iri kuisa chisvambe chekuti vaya vanozobatsira nemamwe masangano anobatsira akaita kungana WFP nevamwe vanowana mapindiro iyo hurumende iyi nezvayawanikwa zvainenge yaita.
Saka Reverend Matonga, munoti kuhurumende pamusoro pezvayazivisa izvi.
Chikuru chatingakurudzira kuti chiitwe kuisa iya yamunoti framework yekuti mamwe maactors asazononokerwa because emergency haidi kuti yavapo ndopo chitanga kuda kugadzirwa kunzi tinotamba sei mutambo wacho inobva yarega kuchiita emergency. Emergency inoda kuti as soon as it happens, reaction is there. Saka ndinodaira kuti tichaita danho ratinowana iya inonzi muchirungu rapid response.
Mungatsanangurawo here kuti kana apa muchiti framework munorevei?
Kana tichiti framework wawande tinoreva kuti zvinhu zvose zvinoitwa zviri pamurau. Panofananga paine gwaro rinopa zviga zvekuti kana tichiita response tinodai anoita izvi ndiani anofanira kunge achibatwa ndiani tingati zvekare zvinosanganisira aya munoti mamechanisms ekuti panogona kunge paine macommittees anonzi marapid response committees izvozvo ndo zvinofanira kugara zva in place zvichisanganisira the legal framework yekuti hatizoita sekunge uyo akada kuenda nokonzi mukuita zviri kunze kwemurau uyo akada kuita zvake onza mubvumidzwe munotanga madai izvozvo ndo zvati dai zvanga zvatanga zvaiswa dambudziko risati ratiwira
avo vange vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kuHarare neStudio 7. Dzekomiti yedare reparamende inoona nezvebudget kana kuti Parliamentary Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development dziri kutenderera munyika dzichibvunza nezvebudget ra2021 richaparurwa mwedzi unouya negurukota rezvemari muzvinafundo Mchuli Ncube. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dziri kuManicaland svondo rino. Vanhu vemudunhu iri vanoda kuti gurukota rezvemari rikoshese nyaya dzeutano, kurima uye dzidzo. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth Development rinoshandira kuChipinge vaClarice Maduku vanoti vari kudawo kuti hurumende ikoshese nyaya yokubatsira vanhu kana vawirwa nenjodzi yakaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone idai. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na vaMaduku na Blessing Zulu weStudio 7.
Tingangoti isuo se sangano rakazvimirira regare platform for youth and community development tiri kuona kuti nyaya dzemabudgets kumaruwa dziri kuonekwa sechinhu chakaomarara kana chinhu chatingati technical.
Ko sei zvichidaro?
Vazhinji kana totaura nezvinhu zvebudget vanenge vachifunga zvinofanira kuitwawo nevamwe vanhu vakadzidza zvinenge kuita mathematics kuchikoro kuti izvi zvazvevamwe. Saka nekushanda kwatiri kuitawo nemamwe masangano anotitsigirawo kuti mashoko anga achifamba ngatine musangano watanga tichiita neve Misters Zimbabwe vachibatsira vatinoshanda navo vechidiki nenharaunda macommunity actors kuti vakwanise kuziva kuti budget cycle yakamira sei uye nezvipi zvatinofanira kunge tichikoshesa kana nyaya dzebudget dzakuitwa.
Mungapa here muenzaniso wezvimwe zvinokwanisa kugadzirwa kana pakaitwa budget rinenge rakanaka?
Sekuziva kwamungaita ndingauti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akati kuti ari kuitika anoda kuti tinyatsokoshesa nyaya yebudget. Zvatanga tichidzidziswa nhasi pasimino tanga tichiita nemita Zimbabwe nezvekuti budget rinofanira kunge richiremekedzawo yatingati riche gender sensitive uye ringe riri youth friendly richiriremekedzawo vaya vakaremara. Izvi tanga tichinyatsobatsiridzwa kuti tizive kuti zvimwe zvinhu zvainokosha pakurarama kwatinoita kunyanya isusu vanorarama vari kumaruwa. Zvinhu zvinofanira kunge zvichibuda mubudget.
Tipei muenzaniso wezvingabatsira vari kumaruwa.
Number one thing, gore rakapera kunga kuine disaster yakaitika yecyclone Idai. Gore rine tikasangana zvine COVID-19. Sane zvimwe zvitanga tichikurukura kuti mubudget munofanira kunge muine chikamu cheyatingati disaster management kana disaster preparedness kuti hurumende ichibudgeta itarisire kuti panokwanisa kuitika zvinhu zvakadaro sekuti nedambudziko risati rapera nekuda kwecyclone Idai kana necovid-19 zvatokanganisa upfumi hwenyika.
Zvii zvimwe zvamuri kuonawo sevechidiki kuti zvinoda kuti zvinge zvichiisirwawo mari mubudget?
Tinoona kuti mukushanda kwatinoita isu tine zvinhu zvakawanda zviri kubuda kunyanya nyaya dzemasexual reproductive health rights kuti kuri kuitika nhumbu dzevana vachidiki dzisina kunge dzakagadzirirwa uye vanhu vari kuzosvika pakuroorwa vari vadiki. Saka ndeimwe nyaya inokosha kumaruva zvekuti budget rinofanira kunge richitarisirawo izvozvo nekuona kuti pange paine nzira dzekugadzisa nyaya idzodzo.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro peumwe murimi wekuUmguza akamiswa mberi kwedare rezimhosva achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Victor Majoni akasungwa mushure mokureverwa neshamwari yake pamusoro pevhidhiyo inoseka vaMnangagwa pamusoro pekuudza vanhu kuti vatsanye. NewZimbabwe.com rinoti vaMnangagwa vakabvuma kuti hurumende yavo inosora mafambiro zuva nezuva anoita vemapato anokwikwidza nevanovashora. vaMnangagwa vanonzi vakaudza vanasechigaro vebato ravo nemuvhuro kuti vanoshandisa zvemagetsi kutarisa mafambiro evanhu. Mudaily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka neuwandu hwepfuti dzisina kunyoreswa dziri mumaoko evanhu uye dziri kushandiswa mukupara mhosva munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumajonga ini ndinoikwa vabhero ndiri muno kudzobheki ndokutendai nenyuzi dzamunotipa idzi. Ndoda kungotendawo musangano wedu weMbisa Alliance nedanho ravatora iri rekutiratidza mafambisirwo anoitwa mari. Izvi tinozvitenda chaizvo. Zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba negwara kwaro ndo musangano chaiwo. Saka tokurudzira kuti dai nehurumendewo ichidaiwo. Tinotenda nenguva yamandipavo iyi. Ini vabhero ndiri muno mudzobheki.
Makadiko weStudio 7 noti ndandinaudzeinda munotipa izi dzechokwadi. Mana maticha anonzi ngaainde kunoraura nemabhoti. Maticha ese anonoraura ko nguva dzaidzo kudzidzisa vana vanozodziwana here nyika ineyi? Chiko chakuda kuti kanyenjaina ma maticha ngangopuwa mari Mari gawatawirana nawo zvishuwa kuti mari yenyamuri domatichi kana 500 yese nyamutaurai yakawandisa tokupaiwo mari yakati kuma RTGS zviri nani kwete kupa mari yawe kuti anzi 3800 ikozvino mabhasikoro kapinda mashopu bhasikoro iya neRTGS riri kuma 14000 bhasikoro remwana saka tichandambudzi mungano tatenge bhasikoro remwana mumanaka
Pastudio 7 apo zita ndinoitwa Maxipa ndinokupa maronga democracy muZimbabwe hamuna chitendi zvakadai zvinooneka kuna na South Africa Zimbabwe never kuti ingatungamirwa nedzimai papo mungatamba pamberi neZambia asi nemaBritish anoda masanctions maBritish
kwazuva ivashamarari veStudio 7 ndarangu ndinonzi King Gobo Dinorama, didn't you Kimbari? The tram can only put in the same as Mashumak, Mende Zimbabwe. Your Mende Irurama, Zaro Zimbabwe. What you loot of Kumu and Nika, which is Yoshi at Marega. My teacher Change of Agura picked the future of Navadoko. Vanavadoko, Ramangana Ravara Pala, and Luda Matara, Sinagana. Makore akawanda achararama vakuparadza upfumi vachiluta vachidya vasingaguti upfumi hwakazara munyika vari kudya vega saka ndatora mukana kuti nditaure kuti zvavari kuita izvozvizvi mabvisira vakaita hurumende yava mugabe ndo mabvisira vatichangovaitawo zvakare kukanza kangu makore ini saka apedze nekudambura saka tinoti navamunangagwa nehurumende yavo mari hasi wemunhu wani tinongoshinga nekutambura uko kwatinosvika chete
Hello, Pastudio 7 apo. Mzee vanajoka apo. Inini ndiri kubatikana na president wenyu anonzi Munangagwa. Dambudziko raakuita ndiri kuti haana munhu waari kuda kutaura naye vanhu vanogara navo vanoswera navo munyika muno wacho ari kutaura navo. South Africa yakatuma vanhu kuti taure naye akarapa. Izvozvizvi pari kubuda mahunga kumwe kuti chakwira paakauya munhu wakauya munhu akazobuda azozopedza mazuva ake nenyaya yake kusatatswira. Iri ndichada kugumbira sadhani ezikuma ngaimbobatana ngaisapta communicate naye ba mameetings airi kuita aya ngaimboti Zimbabwe ngaizvimiriri yega then isusu vanhu tingofunga toshitangira ipo even kwaanotaura kunana africad what kune kwaanenge achitaura uko ngavamusiye don't involve ngavasamuinvite don't give him any platform yekutauraba ngaangogara nekuti haadi kunzwa zvinotaura vamwe vanhu hapana chaari kuita chiri kumbotaurwa munyika muno chiri kupembedzwa nevanhu kana wani ndatimbokumbira sadhaki imbo ngaisiyane naye imusiye aite zvinhu zvake ega nedzimwe nyika dzese dziri kunze ngadzimusiye saka muri muri kumupirei that platform tmeans sadhaki ndoye mutengesi iri kumupa platform iye ari kurapwa munyika muno
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga Resit Group razivisa kuti richange richitungamirirwa naamai Jane Fraser kutanga gore ra2021. Amai Fraser vachave mudzimai wokutanga kutungamira banga guru muAmerica. City Group kana kuti Citibank rinonzi ndiro rechina muAmerica shure kwemabanga eJP Morgan Chase Bank of America ne Wells Fargo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa neSeed Group zvinhu zvikuru zvinopa simba kuvanhukadzi vanoshanda mubasa iri. Vati amai Jane Fraser vakawana basa iri nekushanda nesimba pabanga iri kwemakore anopfuura gumi nematanhatu.
Inyaya hombecha izvo kwete muAmerica chete, asi pasi rose takatarisa kukurudzirwa kwavakadzi nokukwanisa kwavo kugona kushanda basa sokungogonawo kunoita varume. Saka banga rinora mabhanga mahombe muno muAmerica, City Group radoma vaJane Fraser kuti vave iye mutungamiriri uno watinotiye presidendi webhengi iro riri, unenge achiona nezvinoitika kunyika dzinobvira kuita 19 mune zvakawanda wanda zvinoendera zvana technology zvakasiyana siyana.
Mukuvapa basa guru rakadai, City Group yakaonei pana amai Fraser?
Zvavavona mudzimai uyu handizvokuti mudzimai chete kana kuti pashaikwa wechirume, asi kuti vavona umbowo hwake hugona basa, umbowo hwake hwekudzidza. Munhu wakadzidza chose kuBritain, uko akadzidza kuchikoro chinomukurumbira muno muAmerica inonzi Harvard Business School, kwaakazoita digiri rapamusorosoro Masters in Business Administration, achishanda kuzvakawanda wanda asati azouya kuCity Bank, kwaakazoita chief executive officer pamamwe mapato ari mukati mebhengi, nokuzokwiridzirwa ike zvino kuva iye mukuru mukuru president.
Izvi zvinorevei kumakambani mazhinji, zvinotiratidzei?
Zvinotiratidzavo isu kuti vakadzi vanogona kukukwidzana pangava pachavo ivo vachikwanisa zvokukwidzana navarume zvekare vachitokunda varume vacho. Saka kuvanasikana vangava vari pasi rose vanogona kunge vachizvitarisira pasi uyu mudzimai wazvisumudza ega akazosumudzwavo kuita mukuru webhengi, achiratidza kuti aiwa isu vakadzi tinozvikwanisavo zvinoitwa navarume kusumudza banga kana nyika chaiyo.
Kuti munhu adomwe kuti ave mukuru webhanga guru rakadai, chii chavanenge vachitarisa, chii chavanenge vachitsvaga pamunhu wakaita unenge ane chinzvimbo chakadai?
Nguva dzose vanotarisa zvinhu zvitatu zvinobvira izvo. Chokutanga vanotarisa dzidzo yemunhu kuti wakadzidza zvipi, vagotarisazve zvaanokwanisa kuita, vachitarisa zvaakaita atinoti maskills aya, kuti chii chaanokwanisa kuita, chii chaakamboita, umbowo hwezvaakaita ndo hupi. Vozotarisa zvese chitatu nechokuti experience yei, kuti wakamboshandepi, wakamboita zvipi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo, education, kuita maskills, kuita experience, ndizvo zvinotariswa kuti vazoona kuti uyu munhu unokwanisa apa. Tikatarisa mai Fraser ava, tinoona kuti ndomumwe munhu wakatombodomewa 2014 na 2015 pakati pevakadzi vari the most powerful munezvamabhizinesi, vakazoitiswa zvenyivo number one mukadzi wokuti atarisiswe kwemakore maviri as an American banker. Saka munhu une zvinhu zvake, une chikoro chake, une rekodhi yake zvaakamboita, munhu wakachena pamabasa aanoita, nokuti uchange achishanda kune zvemari mumabhanga. Saka ndizvo zvinhu zvavanotarisa izvozvo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kambo kanobva kumuchinda aisetsa vanhu zvikuru, Safirio Matsikatire nekambo kanonzi ndakakupiwa. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.